Singazi, Kangarumunya, my shay, Taundi, see, Kurimangwan and Dosge, Animbozi, Pandofa, my shay, Tamundi, we, Mari, Ramundi, we, Mari, Musamori, see, Mari, but I want to ski some fari, but I want to eat some hari, Avandi, Ore, Mari, Avandi, Mari, Avandi, Javi, Ari, Barandi, Fambe, Murima, Dagota, Zirequini. Nanimori wonerere ni kuma baba magajwe mi mosday ndiripeni mosday ndiripe mosday ndikweni barandiwe chisekweni barandishe zvifekweni panorwara ndiporeseyu ndiporeseyu ndirimuri mandivenekereyu divenekereyu pasno mandikoneseyu ndigoneseyu zira yangu icheneseyu
ya venekai ho chenesai Yes, I'm a terror, Papa. Venekai, genocide, yes, I'm a terror, Papa. Ya Abrahama me pomunya mane jese jitere twana rose
lefandugura rama iburwadza lwaramske ndiri kungwa vangwa fa bari muhonga munana se mwechina here uri pandiri kana case ama dzakandiramba ntsisina karama fwe anangu yarambodzika Ndiri mubishi kukwira neudzika Vakachaya mari wamdzira Vanofara vakaona ndichita mdzika Madhira akapinda mdziva Vanotumira shiri zuva nezuva nechingovhika Hanzi haiite chinobatika Varenge vachitopika Panorwara ndiporeseyu ndiporeseyu Ndiri murima ndivhenekereyu ndivhenekereyu Pazvinooma ndigoneseyu ndigoneseyu Nzira yangu icheneseyu
Upenyu hwangu ndava kusiya mumaoko enyu Dance in the rain, genocide, yes, I'm a terror.